Tangrai Chisa. Chisa MDC T Chisa. Chisa MDC Alliance Chisa. Yesoko. Nekoko. Nekoko. Nekoko.
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vari kutungamirirawo bato reMDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora vaitawo musangano wavo kuHighfield muHarare nhasi.
Kune vana vedu vakapedza maform 4, vakapedza mauniversity, vakapedza macolleges. Vana ava havana mabasa. Saka seMDC zvatiri kuda, tiri kuda kuti nyika dziri kunze, nyika dzine mari yadzo, vana Britain, America, Canada, Australia, New Zealand,
vamonzora vakurudzira munyika kuti muite runyararo. Vativo munyika munofanira kuitwa nhaurirano vachiti izvi ndizvo chete zvinopedza matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzezvematongerwo enyika, hupfumi nezvimwe.
MDC tiri kuti hatichada politics dzekunyombana. Tukana kurovana hakuna dhiri. Politics dzekurovana nemunyati, rational disputation. Tiri kuti seMDC tikuda dialogo iyi, kwete kuti vamwe vagova mapresida kana kuti vagova maminista. Tiri kuita dialogo na veZimbabwe vagare zvakanaka.
Vamonzora varambawo kuti bato iri rave zuru rakapinda nyoka risina kana mukana wekutora kana chigaro chimwe chete musarudzo. Asi vachitaura panyaya yenhaurirano vaimbovakanzura kumasvingo uye vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Kuraone vanoti vamonzora vari kutaura semunhu anotya kupinda musarudzo.
Mashoko emunhu ari kuziva ku-2023 haana chanobura nokuti haana vanomutevera. Madambudziko ari muZimbabwe as a result of a political dispute. A political dispute yakaitwa pakati pavachamisa naamunangagwa. Inga vanga vanaya One Pollard, but yakatibudisirei? Hapana. Zvinhu zvingodza kushata zuva nezuva. So haisi naye nhaurirano chete. But inyaya yekuona kuti ndivanani vari involved, ndivanani vari kugara pasi.
Vamonzora vati vari kutarisira kuti nhengo dzebato ravo dziri kukwidza musarudzo dzemabielections dzichakunda zvine mutsindo. Izvi vataura havo kunyange hazvo chimwe chipangamazano chavo munyaya dzezvemitemo vatapera sengweni vakaenda kumatare kuti sarudzo dzemabielections dzisaitwe, vachiti dzakanonoka kuitwa zvakatarwa mubumbiro remitemo uye vachitiwo uku kupedza mari. Vamonzora vanoti havanei nenyaya iyi, vachiti vasengweni vane kodzero pamutemo yekutora danho ravakatora.